tinoziva kuti voter roll chini ya kusha ili pabusa rutana nengo zenye sebate pati saka pakaita kupokana nekupikisana panyaya ye voter roll asi panogara pane dambudziko rokuti vanhu vaitonzi havasi kukwanisa kuenda kucongress nekuti pane mari dzakaburiswa muakaunti navamonzora mabasa achishayikwa madzidzi mabasa isipo saka vakazongokutozobatsirwa kwavakaitwa nezanu pf zvakatoratidza kuti congress kwairi kunanga hakuna kunaka saka bongo izozvo riri kuitika mumdct rinoratidza kuti yagara isiri pati hapana zvinhu zvemdc zvingaitika kunzi kuri mumdc alliance saka zvese zvaingotaurwa kuti zvinhu zvisina maturo zvinangovhiringa mdc alliance zvakubuda pachena nokuti kana muchitadza kugadzira voters roll imi muri pati yakarongeka zvinoratidza kuti pamagara hamusiri pati pane zvinango zvamunazvo saka zvinditamise tanoka kuti panga pane bongo zvozvo nezvoko izvi hatisina kumira musha
asiwo amai kupe vanoti vanoramba kuti vari kushandiswa nezanu pf kana kuti vanobatsirwa nezanu pf
kana vasingabatsirwe nezanu pf pese pasina kumboitwa nezanu pf ndo patadziwa mari vakapiwa nezanu pf yanzi yakatsakatika vanga vachifanga kuti vange vachitakura vanhu vavo vakazobatsirwa nezupu yezanu pf iko zvino voters roll yakaita manya mabiri nerongo vari kuzviita deyaitwa nezanu pf zvaite zvatobudirira saka kana vachiti wavasi vezanu pf kose vari kutadza kana vachiti vari kusimudzira legacy yamorgan tsvangirai haipana congress yamorgan tsvangirai yakatadza hunge vainetsana kumabyelection nemaprovincial elections agara zviriko asi congress yachaiyo from the people's congress e1998 hapana chinhu chakambotadzira saka kuzoratidza kuti structural defect yacho irimo mumdct inoratidza kuti its a fallacy haisi party chaiyo chaiyo asi tanonokanisa ndaenda mumberi kuti kurohwa kwaitwa maikupe hazvina kunaka vakomana tabuda muvhiki rejenda defiance reactivism madzimai haarohwi hazvina kunaka
aiwa izvo zvinodzuka hatitarisire zvinhu zvakaita saizvozvo kuvanhu vanoda kuti bato ravo ritungamirire nyika izvo hazvisi zvinhu zvatandira chimwe chandachida kubvunza ndechokuti mai kupe vanonzi vadzinga vamunzora mubato vanokwanisa kuda here chii chichaitikapo
aiwa vakwanisi kuvadzinga nokuti panguva yamunovenda kucongress matoenzana matova mapresidential candidates nese saka hazvigone kuti outside nec meeting kana executive committee meeting kana standing committee kuti ukwanise kudzinga munhu uri acting president zvizviti so kana matongopinda munguva yesarudzo tanonoka matoenzana nezvemasimbei chepindi chokuti ivo vanga vari maikupe vanga vari acting president saka havangashandisi presidential power kudzinga dino vanga vane chigumbu nezvakaitika munyaya dzemari vaide vakatoreiza iri police case vasati vaenda kucongress chiredzwa munhingi mustanding committee saka zvavaita izvi hazvina value kumutemo havakwanisi kudzinga secretary general nokuti secretary general akasarudzwa ma-2014 structures saka apo havazvikwanisi
saka sekuona kwenyuinini munoti chii chichaitika mubato iri
right chaitika ndezvokuti hakuna congress inoitwa kairi inenge zvisiri congress ka saka technically this whole process ngaitongoitwa dissolved vamwe vanga vachitiwo maikupe vanga vachita kuti isabudirira nokuti vanga vachita kuti varevete status quo but iko zvino tinangoti hamusisina muleadership mdct vanogona kutogara pasi poes voita dzimwe 14 days dzekuannounce another extraordinary meeting but sekuona kwangu ini ndokunga zvatotadzika asi toziva kuti vachaedza kugadzirisa vachiti taakudzokera kucongress kana tava nemavoters rolls manyuwana